inflation yapa 5.3 zvinongoro vari kumezha kukwira kwezvino. Okay, tikutarisa ndechekujekesa kuti pane yavanoti month on month inflation. Month on month inflation iri kumezha kuchinja kwaita mitengo yezvino pamwedzi tichikombeya July naAugust. Ndipo pane yatinoti year on year inflation iri kuona kuti zvinhu zvakwira zvakadii pagore rega rega, sei tichienzanisa September wegore rino naSeptember wegore rapera. Saka yataurwa iyi year on year iri kutiragidza mamiriro anga akaita zvinhu gore rapera nemamiriro aita zvino gore rino.
Kubva papindawo mari yekunze iyoyi yemaus dollars kusvika pari zvino, makwiriro ari kuita inflation yacho aya pari zvino nekwatabva uku zvakamira sei?
Pari zvino takaona from 2009 takambo inflation yedu I think yakanyaupika around 2010 2011 ivi yatanga kumboderera. Zvazvikonzeresa nenyaya yekuti munyika munenge musina aggregate demand. Aggregate demand ndoinoita kuti mitengo yezvinhu inge ichidrivewa upward.
Makatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika, munoona ichiramba ichikwira here kana kuti ichadzika?
Ichatokwira nekuti mafigure parurwa aya, mahistorical figure, haasi kurifleta zvaitika kukwira kwaita mablack market premium masondo kana kuti mwedzi ichangokura. Saka muchaona kuti by year end inflation yedu inogona kunga yakuma 9%, yakuma official inflation inogona kunga yakuma 10%, yakuma 11% or kuma tingangoti ma 10% ikoko nezvaitika munguva shoma ichangopfuura. Vanogadzira zvinhu vakwidza zvinhu zvavo, saka izvozvo zvichaspletwa muyear on year inflation yedu around December, January. Muchaona kuti zvine zvatisiya nemaofficial figure edu anenge atikwirei.